Vaamen Mujambi, ndomwe vagari vepagarikai camp, inove kamba huru pamakamba mana, ari kuchengeta vanhu vakaparadzirwa dzimba dzavo panguva yecyclone Idai, mudunhu reChimani Mani nemunharaunda. Garikai camp haizi kure nepamba pavaigara mumusha unozikanwa kunzi Ngangu, asi vamuzhambi havana urongwa hwekudzokerapo sezvo imba iyi yakapwanyika zvakanyanya uye pane njodzi yekuti inogona kupwanyikazve kana kukanaya imwe mvura yakawanda. Vamuzhambi vanorarama nekuita mabasa akasiyana-siyana emaoko, asi vanoti nekuda kwekuveko kwechirwere checovid-19 havachakwanisi kushanda sezvavaichimboita, izvo zvave kuita kuti kuriritira mudzimai wavo nevana vashanu kuvanetse.
Vamwe tinoswera tichiite mabasa mumapisweki takaungana tichingoshandira pamwe chete, asi iko zvino hazvisi kuchaita. Newe munhu unototya wega kuti uende pane madhodha ako uchiti handi tinoshanda pakati, makutotya hene korona yekuti hei tinotapudzira naye korona iyi. So toti vazhinji takushaya kuzo tochitangira pari. Saka taikumbirawo kuti tingobatsirwawo tionewo zvatingangoitawo tiri mumadzimba imomo, tingawo chikafu chishoma hacho tokwanisa kungobatsirikana nemhuri. Chokwadi, kushanda tinomboedza kushanda.
Nekuda kwekuti vanogara vakawanda mutende imwe chete, vamuzhambi vanoti vanotyira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Vanotiwo matenda ari kugara haasisina kusimba uye akawanda abvaruka, zvekuti kunze kwekutyira kunaiwa nemvura, vanotyirawo kuti mumatende umu munogona kupinda zvipuka zvakadai senyoka. Vamuzhambi vanochema-chema nerekuti hurumende haisi kutaura zvakajeka kuti vachaendeswa rini kwekuti vanogara zvachose panguva iyo mwaka wekunaya wave pedyo.
Ndakapesa kusotaurirwa anofunga last year kuti zvichafamba so, vamwe muchaende kwakati. Pari zvino takundonyeperana nemahunga-hunga, amwe akati kwazi muchaende kwakati, kwakati hakusi kugadzirwa ba, zviri kudai. So taikumbirawo kubriefwa kunase kutaurwa chokwadi, uye zvete chitaurwa kuti ano zvinhu zvichifamba so-so. Vamwe titonyeperana kana kusimuka kwacho, vamwe akati December, vamwe akati November, vamwe akati ndazvoti January. Saka pari zvino hazvo tiri mudima kuti zvoti zvichafamba sei. Senge nemamvura ari kutaurwa yaya, takatombonyeperwa kuti kwazi cyclone ndiri kuuya ye. Tikati iwe hetiri matendera anhuwe, zvinhu zvaakutoomera.
Amai Margaret Ngani vanogarawo mugarikai camp. Amai Ngani avo vane vana vana kusanganisira mudiki asati asvitsa gore, vanobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekushanda mabasa akasiyana-siyana kusanganisira emumba, uye vanodzinirawo kuti nekuda kwechirwere checovid-19 kuwana mabasa kwave kunetsa.
Waya vandaishandirawo ndichienda kuti ndipewo mabasa, kuti vachandipawo mabasa vakungoti chirwere checovid chirunzi vanhu garai pasi. Saka kurarama kwacho ipapapo kwakunetsa, hatichararami mararamiro yataiita. Totokumbirawo kuti kana dai hurumende yedu ichitibatsirawo kana zvakaita nechikafu ichocho kana mari hamuneno zvinenge zvakawarerukirawo zvekungotiwo vangotibatsiridzawo kurarama kwedu kwatiri kuita.
Amai Ngani vanoti kunyange hazvo vagari vemugarikai vachipiwa dzidziso pamusoro penzira dzekudzivirira nadzo kutapuriranwa kwechirwere checovid-19, vanoti vanyatsoziva zvizere pamusoro pechirwere ichi. Amai Ngani vanotsinhirawo kuti nekuda kwekugara kwavanoita vakawanda panzvimbo imwe chete, vanotyirawo kupararira kwechirwere ichi. Vanotiwo hurumende inofanirwa kuvatsvagira kwekugara nekukasika.
Tiri 6 mutende imomo, baba mai nevana, tiri kurarama tiri mutende. Tomboti one wedu abatwa nayo covid iyoyi, kutaura kuti tese tiri kutodini, tinoperera imomo tiri 6. Saka ipapapo chikumbiriso chakatokura ndochikuhombe hombe chatati tiri kutochemawo icho checho, chekuti hurumende yedu dai yatibudisawo matende munomo, itipowo nzvimbo yakanaka yekuti tikwanisewo kugara pakatambanukawo, pekutiwo tinokwanisawo kumaintainawo kana masocial distances iyayayo, nekutiwo vana vanokwanisa kurara murumu rawo avo vari murumu rawo.
Mugarikai camp mune mhuri dzinoda kusvika makumi mapfumbamwe dzine vanhu vanodarika 300. Mumwe mugari wemugarikai camp vaGodfrey Mparingwe vanoti havachawani rubatsiro rwechikafu kubva kumasangano akasiyana-siyana sezvaiitika pavakatanga kugara mukamba umu. Vanoti izvi zvinoita kuti vagari vakawanda vazviise panjodzi yekubatwa necovid-19 vachiedza kushava kuti mhuri dzavo dzirarame.
Pane vaizombotibatsira pane zvekudya tiri muno, saka vakapera kubuda. Zvekutoti pari izvozvi zvotoda kusunga dzisimbi, zvekuti kwazi garai mumba ngeimwe nyaya. Hatidiba kuti tife nenzara tiri mutende, hakuna unotipa. Saka tinotobuda tichienda, tinotorawo mamasikisi acho, but unondoti machansi dzekubata chirwere anonga andoripo.
Sevamwe vagari vamuparingo vanoti dai hurumende yavabatsira nekukasika sezvo mwaka wekunaya kwemvura wave kuswedera. Masangano ari pasi pemubatanidzwa United Nations, anosanganisira United Nations High Commissioner for Refugees, International Organization for Migration, kana kuti IOM, ne World Health Organization, pamwe nemasangano akawanda anoshanda akazvimirira ega, akabatsira zvikuru pakaitika dambudziko recyclone Idai uye mamwe achiri kubatsira. Vakelvin Charamba ndosachigaro wepagarikai camp. Vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti ine hanya nevanhu yoita kuti vawane pekugara patsva nekukasika.
Cyclone yakapera tichinzi dzimba dziri kuvakwa chop chop. Zvakanzi in 6 months time tinofanira kunga tamudzimba. Izvozvi tane gore nezvimwe. Saka nhandiri kukumbirisa zvikurusa kune government nekuti hakuna mumwe watingachemera. Government ngaise moyo yevanhu pamoyo yavo. Kana kuri kuvaka dzimba ikasikire nechimbi chimbi nekuti iko zvino tabuda muchando mutende munotonora. Izvo takupinda munguva yekupisa, munopisa. Tichibva munguva yekupisa takupinda munguva yekunaya. Tingori mutende matende edo tirugara aboka pasi, matende aboka pamusoro.
Mutevheri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, amai Marian Chombo, vakaudza Studio 7 parunare kuti kune nzvimbo dzekuvakira dzinosvika mazana maviri nemakumi maviri neina dzakatogadzirwa nehurumende kuti dzigokwanisa kuvakirwa dzimba dzevamwe vevanhu vari kugara mumatende pari zvino. Vakati hurumende ichishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ari kuibatsira yakatotanga kuvaka dzimwe dzimba pane dziwa Growth Point pedyo nedhorobha reChimanimani uye dzimba idzi dzave pamatanho akasiyana siyana ekupera kuvakwa. Mugwarara rakaburitsa muna kurume wegore rino, sangano reIOM rinoti mumakamba mana ari muChimanimani mune mhuri mazana maviri nemakumi maviri neina idzo dzine vanhu vanosvika mazana masere nemakumi matatu kana kuti 830. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Kudzanai Musengi.